tinoti zvinofadza kuti transition yirukuenda mberi. Mirishonga ise yaitika inotiratidza kuti democracy chinhu chinofanirwa kubatiwa somuchechi, hachisi chinhu chokungotoka for granted. Tinotarisa kuti panogona kuva nemhirishonga inovhiringidza zvinhu zvakadai anytime. Saka zviri kuti vaBiden vaendere mberi netransition yekuti vachivavivo mberi ndizvo chaizvo zvinofanirwa kuvara zvichikuitika. Asizve tinoona kuti mamiriro ezvinhu sezvo zvakaita iko zvino hatizivi kuti zvichaendera mberi, saka tinongoramba tichitarisira kuti zvichafamba zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti munhoroondo yekugadzwa kwemutungamiri wenyika muAmerica ndekekutanga kuti munhu agadzwe paine gadziro yemauto yakawanda zvakadai zvisati zvamboonekwa. Zvii zvamungataurawo tichitarisa izvozvo?
Sezvandaa nichitaura, zvinotitarisa kuti vagari vomuno munyika vanofanirwa kuziva kuti demokrasi chinhu chavanofanirwa kuchengetedza. Endezve zvinotaridza kuti mhirishonga iri kuitika kuenderera mberi, nyaya yesecurity inofanirwa kutarisirwa muno muAmerica. Masoja awa amataura anodarika angari kuAfghanistan, maybe kutofanana nevanga vari kuIraki, zvichitaridza kuti vatungamiriri vari kuona kuti zvava muno zvaanoti domestic terrorism ndiyo inofanirwa kuva vakabereka kuitira kuti vachengetedze demokrasi. Saka zvinotarisira kuti vari kutora nyaya yakaitika iyi yemhirishonga seriously.
Munoona vaBiden vachizadzisa here chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro chekubatanidza America?
Ndotarisiro yatingava nayo, asi vachatora chinguva nokuti vaTrump vane masapoters akavavhotera anosvika 74 million, and tinonzwa kana tichiteerera mapepanhau enyu kuti vazhinji vamaRepublicans pamasavhi akaitwa vanobvumirana nezvaitaurwa navaTrump. Saka zvichatora kanguva, asi ndinovimba neexperience yavaBiden kuti vakamboshanda muSenate uyezve vakamboshanda savice president kuti vachagona kutanga kubatanidza ikoko kuSenate nokuHouse kuitira kuti vanorepresenta vanhu ava vakwanise kuva vanochinja matauriro. Sezvo tichiona kuti kutaura kwevatungamiri ndiko kunoita kuti vanoteverera vafunge samafungiro aitwa namasapota zavaTrump.